mumagwara emhosva aonekwa nestudio 7 vacharumbira vari kupomerwa mhosva yekumbonyikidza mudzimai uyu kana kuti indecent assault sezviri mutemo wecriminal law codification and reform act. Mumashoko ake kumapurisa, paidambo yemujaya anoti akabatwa zvisina kunaka pane imwe hotera kuHarare pamwe nemotokari vari munzira yekuenda kumazowe musi wa31 kurume pamwe nemusi wa2 mwedzi uno. Nyaya iyi yakamhanara kumapurisa ekumasvingo central musi wemugovera uye mudzimai uyu anoti vacharumbira vakashandisa chisimba kumubata panhengo dzakavanzika pamwe nekumutsvoda mushure mekumudaidza kuhotera kwavaigara vachiita basa reparamende. Vatamuka majaya baba vapaida mwoyo vanoti ichokwadi kuti mwana wavo akamhanara nyaya iyi kumapurisa nemurume wake.
Iye paida ndeye wakaenda kunoita ripoti ega nemurume wake, you know what I mean? Yes, isusu as a family takazvinzwa and we were devastated. Up to now we just can't believe kuti our own leader, a chief of chiefs, the president of the chiefs council, the current chairman way pap would do such a thing. You know that
vamajaya vanoti vanga vasingafungi kuti munhu wehukama aizvinzwa zvepamusoro savacharumbira angaite zvaari kupomerwa.
When I heard it for the first time, I couldn't sleep. I couldn't eat for the whole day, almost two nights in the Singavati. You know what I mean? How could a leader do such a thing?
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti mutemo uchatevedzerwa pasingatariswe kuti wabuda mumba maani. Ishe charumbira ndivo mutungamiri wedare remadzishe munyika uye vari mukuru wedare repan african parliament. Studio 7 yava nemazuva ichiedza kutaura navacharumbira kutinzwe divi ravo asi vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vakabatikana negadziriro dzezuva rekupemberera kusununguka kwenyika.
Would you mind phoning me on Wednesday? Currently committed nenyaya dzema independence duties dzari kuita kumount dari independence duties.
Mambo Charumbira vanga vasingadairi mubvunzo kana nhare mbozha yestudio 7 kubva pavakatanga kubvunzwa nezvenyaya iyi nezuro. Vanorwira kodzero dzemadzimai musangano remasvingo women's forum amai sungano zvarebwana zvevati kana nyaya iyi iri yechokwadi inofanira kuferefetwa nemapurisa pasina kutora divi.
Uye chinhu chatotikatyamadza samadzimai kuti mambo vanopinda munyaya dzamakunakuna ndivo vanhu vanofanira kunge vachitodzitonga nyaya idzi. Makunakuna chinhu chinotongwa namadzimambo. Zvino kana mambo otanga nyaya yemakunakuna tototya. Saka tinotarisira kuti mutemo uchaita sezvazviri, pasina fiye, pasina fevha, pasina chii. Takaitarisa namaziso matsvuku todoona kuti nyaya ichabatwa sei.
Izvi zvatsinirwawo nevanoona nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaArchibald Madhidha.
Izvi zvinotishungurudza nokuda kwekuti chinhu chekutanga ava vava vashe ndivo mukuru wemadzishe ose munyika. Saka tinenge tichitarisira kuti ndivo vanhu vanofangwa vange vachikurudzira hunhu hwakaita zvakanaka, ndivo vanofanirwa kunge vari pamberi pekukurudzira kodzero dzemadzimai.
Mumwe mukuru wemapurisa mumasvingo asina kuda kudomwa zita rake ati ishe charumbira vasati vasungwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa uye yadzoserwa kuHarare kwayakaitikira. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.